kushanya kwamasisi tinoti chinhu chatinonga chinga tingakurudzira kana tingati chinhu chavari kusimudzira kubva pakasiyiwa former president weBotswana vaIan Sirisikama. Tinoona kuti munhu anga aine dambudziko zvakanyanya nedzimwe nyika kana neBotswana ndiye president Mugabe wavakasiya basa. Saka tinoti kushanya kwamasisi mabilateral relations ari kuramba achisimbiswa, uyewo tinozvikurudzira pakuti naivo vari kupindawo muZimbabwe vachinzwisisa nokuzvionera pachavo mamiriro akaita muZimbabwe pane zveupfumi, pane zvematongerwo enyika, vachionawo semunhu ari kutangawo basa, munhu ari kuda kunzwisisa nekunatsokuva netsvagurudzo yake yakazvimiririra pamamiriro enyaya yeZimbabwe nekuzvizivisawo kusadhi. Saka toti zviro zvingori noma ukati chinhu chagara chinogara chiitika kuti mutungamiri achitanga kupinda, saka kuramba achida kunzwawo nekunzwisisa mamiriro azvakaita kuZimbabwe.
Tinoona kuti kuchamhembe kweAfrica, zvikuru takatarisa Zimbabwe, South Africa naiyo Botswana, kune vatungamiri vatsva. Zvii zvingatarisirwawo neSADC kuita mukubatsirawo vatungamiri vatsva vatichitarisawo Zimbabwe?
Takatarisana neZimbabwe pavatungamiri vatsva, tikangoti kaitikiro kana kuti kapindirwo kaitwa navatungamiri vatsva vari muSADC. Takatarisa vaRamaphosa South Africa, vaMasisi Botswana nayo yedu Zimbabwe vaMnangagwa, kaanogona ngekari kanzira kasina sarudzo yakanyojeka inonzwisisika kazhinji, kakangwe takaika musiyiranwa siyiranwa, kakanyanya kurerekera zvikuru kumatongerwo enyika kana mapato avo kupfuura nyaya dzegavhenensi. Ndingati vapinda zvakanyanya nepolitical directive kupfuura maissues egavhenensi. Saka ndingati vanogona kunge vatototi vati vachikwata kana kaklabhu kavo kemapindiro avakaita. Saka zvakakosha kuti vamasisi vauye vachimboonana, vachinzwisisana nematorero avakaita masimba. Hongu zvino zvakatevedzerwa zvaifanira kunge zvichiitwa, asi zvanga zvisina zvazvosarudzo zvakanyanya kujeka mukati.
Tinoonawo kuti ivo vatungamiri vaviri iva vaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwawo kukurukura nyaya dziri muSADC, mudunhu reSADC irori. Zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangataura pane zviri kuitika muSADC?
Nyaya hombe dzakanyokosha dzingava dzakakosha kuSADC dzatinotarisira kuti vange vachiongorora nokutarisisa inyaya dzakafanana nenyaya dzaigara kutaurwa dzekuti tichazenge tiine freedom of movement munyika dzeSADC, zvinosanganisira nyaya dzemaone currency, wamaone passport. Of course tinozivisa hedu kuti zvinhu zvinogona kutora nguva yakareba zvisati zvavepo, asi regei dzaitaura tichingoti vanogona vachikurukura zvavo nyaya dzekungodyidzana, kana kuti chikuru chiripo tingati vanhu vari kungotanga kungozivana muutungamiri hwenyika, nokuti SADC ichine zvizhinji zvaichange ichifanira kunge ichizadzikisa